Mangwanana kana kava tereri, tunosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechishanu, ndira 26, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atichangotambira anoti mutongi wedare High Court amai Priscilla Chigumba ndivo vachasarudzwa kuva sachigaro weZEC nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Chandisina kunzwisisa pada zvinhu zvakasiyana kuZimbabwe, ndaona sekuti pakangolistwa supervisor mumwe chete, it seems like your standard, but zvinenge zvichida kurakidzwa kuti komiti yevanhu vakagara pasi vakatarisa PCC iyoyo vakamira sei.
Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakawana sei chitupa chekudzidza chepamusorosoro kana kuti PhD yotsviriridza munyika zvakare.
Kana muchinge masuspekta kuti munhu aita kolera, pane chikurusa chakanyanya kupa mwana kana kuti munhu mukuru iyeye salt and sugar solution asati asvika kuchipatara. Muri kuenda naye kuchipatara, muchimhanya naye kuchipatara, make sure kuti munhu iyeye ari kunwa salt and sugar solution. Inobatsira kudzosera mvura.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti hurumende inenge yotumira vana utsanana parufu nemamwe magungano kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Priscilla Chigumba ndivo vachadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore chigaro chekuva sachigaro weZimbabwe Electoral Commission chinova chigaro chakasiyiwa naJustice Rita Makarao. Amai Chigumba vanonzi vaida kumbodzingwawo basa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachipomerwa mhosva yekuita zveuori muna 2006. Bepanhau reSunday Mail rakati vainge vakumbira mari yechioko homwe inosvika zviuru makumi maviri kubva kuna vaJohn Kanokanga, avo vakaramba vachibva vabatwa nemhosva. Vakanokanga vakadzingwa muchivakwa chavaishandisa muguta reHarare. Asi amai Chigumba vakaramba nyaya iyi vachiti pfungwa dzavakanokanga dzainge dzisinganyatsotore zvakanaka. Asi nyaya iyi yakabuda mushure mekunge amai Chigumba vabvumidza mapato anopikisa kuratidzira muHarare zvinonzi nevamwe hazvina kufadza vaMugabe. Bazi reJudiciary Services Commission rakambozivisawo kuti rainge roferefeta amai Chigumba. Justice Chigumba vakadzidza paSt Ignatius High School vakazoenda kuBritain kunoita zvidzidzo zvemitemo kana kuti Bachelor of Law degree. Vakashanda kukambani inonzi Gallop and Blank Law Firm muna 1994. Vakazoshandawo segweta kwemakore matanhatu vasati vaenda kunoshandira kambani PG Industries. Vakazovamba kambani yavo vasati vaenda kunoshanda kubazi rezvemitemo muna 2004. Vakamboitawo Major Street vasati vaenda kunoshanda kuhofisi yemutongi mukuru weMatare. Vakatora mhiko yekuva mutongi wedare reHigh Court muna 2012. Munyika muri kuita mutauro wakanyanya kubva University of Zimbabwe zvayaburitsa gwaro rakanyorwa namai Grace Mugabe mukuzadzikisa zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD. Gwaro iri rakanyorwa kunzi The Changing Social Structure and Functions of the Family, The Case of Children's Homes in Zimbabwe, uye rinotarisa nyaya yematambudziko anosangana nenherera, zvikuruwo kumisha yenherera, vachinyanyotarisisa kuMazoe Children's Home. Vamwe vanhu vange vachiti pakaitwa chikiribidi kuti amai Mugabe vanzi vabudirira kuti vazonzi doctor, asi vamwe vachitiwo vamwe vanowirira nawo kuti amai Mugabe vakakwanisa kuita basa nemazvo. mumwe mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti PhD thesis iyi haina kunyorwa zvakanaka uye zvimwe zvaingodzurwa paInternet. Sangano revadzidzi Rezinasu rakatokurudzira hurumende kuti iferefete kuti amai Mugabe vakawana sei PhD iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Dr. Chipodendere vanodzidzisa muno muAmerica.
Manzwira andandakaita ndekuti pane inquiry yangaitwa kuda kunzwisisa kuti mai Mugabe vakawana here PhD yavo pachokwadi, sezvo vanhu vachiti vakaiwana within 3 months. Saka vamwe vanga vachiti kuda zvaitirwa kuti inquiry iyoyo isarambe ichienderera mberi.
Asi pane zvabuda zvacho, maona sezvanga zvakakodzerawo here kuti vakwanise kunzi vapedza PhD?
Chabuda iko zvino iabstract yavo nyika yePhD thesis yavo yataona. Munyorerwo yakaita wakanaka, vanhu vazhinji vanga vachiti ivo vari kushamisika nekuti mai Mugabe vanga vanyora sei zvinhu zvakanaka kudaro. Asi inini chandaona ndechekuti kuri kunzi ndivo vakanyora thesis iyi, chandaona ndechekuti vakasarudza topic inenge yakavapusira ivo kana kuti yakavarerukira, nekuti basa rezvenherera ibasa ravanga vagara vachiita. Panhau yekuti vakanyorerwa here kana kuti havana kunyorerwa here, izvozvo evidensi yacho inenge yavafanira kurakidzwa nevakuru vepachikoro. Chandinoona kunge chingadiwe kunzwisisa kuti munhu akanyora akapedza here PhD yake, vanenge vachifanira kuratidza kuti student akaita iyo yatinoti proposal o kutanga. Kuti munhu aite PhD anofanirwa kuva nebachelor's degree. Saka panofanirwa kurakidzwa kuti mai Mugabe panguva yavo yekuita PhD vakanga vane bachelor's degree. Zvinofanirwa kurakidzwa zvekare kuti vaiva nemaster's degree. Vakatora maclasses ivo mudepartment resociology vakapasa. Zvizoratidzwa izvo kuti ivo vakaita proposal yavo, vakadefenda proposal yavo ikabvumirirwa nekomiti yavo kuti ienderere mberi. Chandisina kunzwisisa pada zvinhu zvakasiyana kuZimbabwe, endaona sekuti pakangolistwa supervisor mumwe chete it seems like ndiyo standard, but zvinenge zvichida kurakidzwa kuti komiti yevanhu vakagara pasi vakatarisa thesis iyoyo vakamira sei. Thesis yacho pachayo nekuti ndaitarisa yose ine 192 pages, which is quite standard for a PhD thesis. Asi pane mamwe masections ari kurakidza kuti akangodzurwa kubva paInternet. Asi kana pane masections akadzurwa kubva paInternet, iyoyo inenge isiri mhosva yestudent, inenge iri mhosva yevanhu vakapasisa PhD yacho. Saka panofanira kuratidzwa kunzi pane vanhu vakaiverenga vakaipasisa. Nemamiriro ayakaita thesis yacho uchingoiverengawo online, atuone pane kuti tingati uyu student dai ndanga ndisingazivi kuti student yacho nandi Grace Mugabe, ndaigona kungoti ndiyo standard yemathesis, because tikatarisa pane thesis yavachiwenga yakabuditswa mwedzi yapfuura yakanga ine madambudziko mazhinji kubva pamaspelling, magrammatical errors zvakangodaro. Nemamwe mathesis atinoona achibuda kumayunivhesiti ane maproblems mazhinji akadaro. Saka dai ndanga ndisingazive kuti thesis ya Grace Mugabe, ndaingotiwo istudent anyorawo thesis yake ndongosumudzawo mibvunzo yangu yandinenge ndinayo zvichiburikidza neresearch yaaita.
Ko, sezvatora makore akawanda kuti inge ichiburitswa kuti veruzhinji vakwanise kuiona?
Iri nyaya yekuti thesis yazobuditsirwei nhasi zvinosiyana. Kune mamwe mayunivhesiti munhu anobvumidzwa kuisa thesis yake paembargo kwe3 years kana achida. Kana abvumirana nasupervisor wake, anogona kuti inini ndapedza thesis yangu asi handisati ndave kuda kuti ive public. Munhu anogona kudaro nekuti pamwe anenge achida kunyora bhuku. Saka vaya vanenge vachida kunyora mabhuku vanogona kuti ndikaisa thesis yangu public ndinozoshayiwa mapublishers ebhuku rangu.
Avo vanga vari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, vanga vari parunare kuMassachusetts kwakare. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakaudza dare reparamende kuti hurumende ichange ichitumira vana utsanana kumachechi panenge paine rufu nepamwe pose panenge pakaungana vanhu zvikuru muchegutu nenzvimbo dzakapoteredza kuti vaone kuti chirwere chekorera hachirambe chichipararira. Vanhu vana vanonzi nehurumende vakafa nechirwere ichi uye vanhu makumi matanhatu nemashanu vanofungidzirwa kuti vakatapurirwawo chirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi tabata chiremba Dr. Fortune Nyamande.
Ndinofunga kuti urongwa huri kuitwa nehurumende hwekuti vakwanise kusupervisa mafunerals vari kususpekta kunzi vanogona kunge vafa nekorera. Urongwa hwakanaka nekuti tikatarisa kesi yakaitika yekuchegutu, vanhu vese vakaafektwa kuti vakafa nekorera vanga vari linked kuburial yemunhu ainge afa nekorera. So hurumende yaifanira kunge yakatopindira kare ine mamekanisms ainoshandisa kuti ibatsire hama dzinenge dziri kuviga vanhu vanenge vafa nekorera. Kunyange zvazvotichatisa kudaro, isi tinoti hazvifane kuperera ipapo. Idanho rekutanga ravanokwanisa kuisa kuti ticontaine dambudziko rekorera riri kuzi kutekeshera kuchegutu nemuzimbabwe. Asi tinofanira kutarisa kuti chii chiri kumboita kuti korera yacho irambe iri kungodzoka gore negore, mwedzi nemwedzi. Ngatitarisei nyaya yemvura. Vanhu vari kunwa mvura yakaita sei muzimbabwe? Vanhu vari kumarara ari kutakurwa here nekanzuro? Ngatitarisei kuti masuweji, mapaipi emasuweji paari kuputika, mvura iri kuputika masuweji haisi kunosangana here nemvura yekunwa? Yes, tinokwanisa kugadzirisa zvekumafunerals, asi korera yacho ikaramba iri kudzoka mumvura yekunwa, vanhu vari kunwa mvura ine korera, hapana zvazvinobatsira. Chimwe chechipiri, tofanira kutarisa maoutlet anotengesa chikafu. Vanotengesa chikafu vanofanira kuitwa matest, vanofanira kunge vari mafood handlers vakasetifaiwa neministry of health nemalocal councils. Maoutlets anotengesa chikafu anofanira kunge akapiwa malicenses nelocal council uye vaine certificate from the Department of Health. Tinobvumirana nezvataurwa naminister naDr. Barrenyatwa, idanho rakanaka zvishuwa, asi ngatitarisei beyond that kuti tidile nedambudziko iri 1.40. Zvinonyadzisa kuti Zimbabwe gore negore inoramba ichingodzoka panyaya dzekorera. Korera chirwere chinonyanyowanika kunyika dzine hondo, nyika dzine nzara, nyika dzine conflict, kauti nyika dzakaafektwa nematural disasters. Zimbabwe haisi nyika yatingaise muklasi yenyika idzodzo.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Nyamande, zvii zvinofanira kuitwa nevanhu kuti vasatapurirwe chirwere chekorera ichi?
Tinotanga kutarisa panyaya yemvura, kuti vanhu vanofanira kunwa mvura iri kubva mumasources emvura akachena. So vanhu ngavasashandise mvura iri kubva mumaunclean sources kana zvibhorani zvisina kuvharwa, uye mvura iyoyo vanofanira kuichlorinata kana kudira mushonga unoshandiswa kupirisa mvura unowanika masupermarket, unowanika mafamasi, mapirisa anowanika even kuzvipatara nekuti vamwe mvura yakachena. Kana vasingakwanisi kuwana mushonga vanokwanisa kubhoilisa mvura yavo vasati vaita sei, vasati vabika nayo chikafu kuti vasati vapa vanhu kuti vamwe mvura. Tabvapo vanhu vanofanira kudzidzira utsanana, kugeza maoko musinge musati mabata chikafu, uye kugeza maoko vachinge vabva kubuda muchimbuzi. Then chechitatu, marara pamba. Vanofanira kunge vaine madesignated sites avanorasa marara avo, anopiswa opiswa, anotakurwa nekanzuro otakurwa, ari recyclable voendesa kuti anoitwa recycled. Saka utsanana ndo uri panumber one. Chechipiri, tarisa nyaya yekuti kana muchinge masuspekta kuti munhu aita korera, pane chikurusa chakanyanya kupa mwana kana kuti munhu mukuru iyeye salt and sugar solution asati asvika kuchipatara. Muri kuenda naye kuchipatara, muchimhanya naye kuchipatara, make sure kuti munhu iyeye ari kunwa salt and sugar solution. Inobatsira kudzosera mvura inenge iri kuraswa nemunhu, nekuti chinouraya pakorera kurasa mvura.
Dr. Fortune Nyamande vanga vari parunare muAtlanta kuno kuAmerica. Mukuru wesangano reInternational Monetary Fund amai Christine Lagarde vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland nezuro. Amai Lagarde vakati vanotambira mashoko avaMnangagwa ekuti vari kuda kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe vachishandawo neIMF. IMF yakamira kupa Zimbabwe mari dzezvikwereti muna 2000 nenyaya yeZimbabwe yekutadza kubhadhara zvikwereti. VaMnangagwa vakaitawo musangano nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akunumwi Adesina. Dr. Adesina vanoti musangano uyu wainge wakanangana nekuti Zimbabwe ingabatsirane sei kana kuti ingabatsirwe sei neAfrican Development Bank munyaya dzekurima uye kugadzirisa zvivakwa zvakaita senjanji nemigwagwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutaura nhasi pamusangano wekuDavos weWorld Economic Forum. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pane zinyekenyeke panyaya yekuti maonero avaTrump pakudyidzana nedzimwe nyika haafambirani zvachose nezviri kukurudzirwa kumusangano uyu. VaTrump vanoti mukudyidzana nedzimwe nyika, America ndiyo inofanira kutanga yawana chouviri kana kuti America first. Asi dzimwe nyika dziri kuDavos dzinoti nyika dzose dzepasi rino dzinofanira kudyidzana zvakaenzana pachitwawo kandiro enda kandiro dzoka. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari muzvinabhizimisi vaPromise Sunday tikati tikavabvunza kuti vanoona sei maonero avaTrump nezviri kuDavos.
Ndoona zvisingapindirane nekuti Trump ari kutaura iye achisa speech yake kuti America first, and I think ndo policy yake, and zvinova hazvizvo zvinopindirana nezviri kutaurwa nevatungamiri venyika dzose pasi rose. Taakurarama mutime yeglobal village yekuti vanhu vanoda kuona pasi rose vanhu vakabatana, asi kana America inova iyo one of the strongest countries in the world yaakuparidza isolationism, yaakuzviisolata from the whole world, tinoona kuti zvinova zvinhu zvinotadza kuti awirirane nevatongi vakawanda vepasi rose.
Asi kavamwe vari kuti izvozvi ndo zvinenge zvakaita kuti vakwanise kunge vachibudirira musarudzo.
Zvinogona kunge zviri zvazvo zvakaitirwa kuti vabudirire musarudzo, asi mukatarisawo sarudzo yeAmerica, kuhwina kunenge kwaita munhu sarudzo hazvireve kuti anenge ari iye ataura zvinofarirwa neAmerica yose. American voting system in the electoral college, mukadona sotasa kuti namba yevanhu vakavhotera Trump muAmerica chaiyo vatori vashoma pana vanhu vakavhotera Mike Clinton. Saka hatingati isusu nekuti akahwina achitaura izvozvo, saka zvinhu ndo zvakamirira America yose.
Semaonerenyu, zvanga zvakakoshawo here kuti vaTrump vasangane navamunangagwa?
Handione kukosha kwakaita kusangana navaTrump kuti kungakoshere Zimbabwe pane musangano wakaita sekuDavos iwoyo, nekuti tinoona kuti Trump munhu haasitorina kana any policy on Zimbabwe, and haanoratidza kuti haana interest nenyika dzemuAfrica sekututuka kwaakaitawo mazuva apfuuraya. VaTrump hatifungi kuti vane chavanonyanya kutibatsira isu kuZimbabwe, saka kungosiyanawo navo handioni chepani chakamboipa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari muzvinabhizimisi vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida muno muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamwe vatungamiri vemakereke munyika vari kushoropodza bato reZANU-PF iro vanoti riri kuenderera mberi nekutyidzira vanhu avo vairi kutorera nhamba dzemagwaro avanopiwa mushure mekunge vanyorisa kuvhota. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vakuru vemakereke mumasungo vanoti zviri kuitwa neZANU-PF zvinotyora kodzero dzevanhu. Mukuru weMasvingo Religious Ministers Forum, Pastor Kurao Nemutimwi, vanoti izvi zvinogona kukonzera mhirizhonga munyika.
Noti se makereke vanhu vari kubvunza maserial number evavoti, tichiziva kuti kuvhota ikodzero dzemunhu dzaanofanira kuratidza muchivande. Hazvina kunaka, hatizvide, tinozvikondema kuti zvakashata. Zvingaitwa nemato rinotonga kana mapata anopikisa, zvinhu zvakaipa, hatizvide. Especially muna 2018 muno tichiti tinoda kutarisira sarudzo dzakanaka dziri free and fair. Izvozvo hazviratidzi kusarudzo dziri free and fair.
Zvino ZANU-PF iri kushandisa kugoverwa kwezvunhu zvinobva kuhurumende zvakaita semupunga kuti itorere vanhu maserial numbers vanenge varamba vonyimwa rubatsiro. Mumwe wevakuru vesangano revafundisi iri, Pastor Kafa Mugwadi, vashoropodza ZANU-PF nemutungamiriri wayo Nangagwa, vachiti vari kunyepera pasi rose kuti vachaita sarudzo dzakachena, asi vachigiri vavo vachikidzira nekutyora kodzero dzevanhu mumaruwa.
Tiri kuzviona zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Number one, kutyora kodzero dzavanhu neimwe nzira inzira yavari kutoshandisa kubira maelections asati aitiwa. Because kana munhu achifanira kungopuwa chikafu, ngaapuwe chikafu, nokuti mwana wenyika ane right yekupuwa chikafu. Uye kana vava kuita zvokuti vava kuenda nereceipt, kwava kutodzvinyirira vanhu. Number two, vanenge vachitaura vachiti maelection achava free and fair, but tiri kutoona iri nzira yavari kushandisa yekutodzvinyirira vanhu zviri serious. Saka president vari kutaura zvinhu zvavasingaiti, uye mapurisa acho haasi kugona kuvamisa vanhu veZANU-PF. Zvinotoreva kuti zvinhu zvakatorongwa nechekare zviri paground zvavari kushandisa kubira maelections.
Vemakereke vanobudisa mashoko aya apa sangano rinoona nezvisarudzo munyika reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC riri kuti vari kuita izvi vari kutyora kodzero nemitemo yenyika uye vanofanira kusungwa. Vamutimwi vakurudzira veZEC kuti vasangoita zvekubudisa mashoko chete, asi vaite zvinobatika pakusungwa kwevanhu vari kushungurudza vagari nenyaya dzemaserial numbers.
VeZEC ngavatore matanho anoonekwa nenyika yose kuti vari kuedza kugadzisa system yavo. Pasaita sokuti vari kuita zinyekenyeke vanhu vachitokanganiswa kodzero dzavo, uye totarisa kuti mapurisa vaite basa ravo. Nyaya dzakadaro dziripotwe malawyers ehuman rights vachitsigira nokubatsira vanhu, nokuti kana kutya ikoku nokuvhundutsana kwatanga, hatizozivi kuti paelection chii chinozoitika. Kana vanhu vakaramba kuvhundutsirwa, vanhu havazourayani here? Hatidi zvebloodshed muZimbabwe.
Vanoona nezvekurongwa nekufambisa kwebasa mubatanidzo wemapato anopikisa AMDC Alliance mumasvingo kumadzimai, amai Lucia Masekisa, vanotiwo vari kutora matanho, asi ZEC haisi kugona kuudza ZANU-PF kuti isaite zvairi kuita izvi.
Isusu seMDC Alliance hatisi kufara nazvo. Vakuru vedu vari kutotorawo matanho pamusoro pazvo kuti maserial numbers ari kutorerwa chiibhozi. Kana munhu une voter slip, iya registration slip, it's your secret, it's your private thing that you have to keep. Chaunofana kuchengetedza kusvikira musi wauchaenda kunovhota, kana kuti waunoenda kunoverify zita rako kuti ririmo here muvoters roll. Saka kana chichinge chatorwa, zvinotoreva kuti dzimwe dzenguva uchatokwanisi kuenda kunotarisa zita rako. Uye tiri kutokurudzira kuti vanhu vari kuvingwa vachinzi tipei maslips kana kuti maserial numbers, rambai nawo nokuti ndezvenyu, ipropati yenyu.
Amai Masekisa vanoti mubatanidzo wavo wava kutanga kuita misangano mikuru mumaruwa, vachiudza vanhu kuti varambe nemaserial numbers avo. Vatiwo nemusi wemugovera MDC Alliance ichaita rally pachikuku kuBikita, uko vatungamiriri vedunhu veAlliance vachatsvaga rutsigiro kuvanhu. Sachigara weZANU-PF masvingo vaIsra Chadzamira varamba kutaura nezvenyaya iyi, asi ZANU-PF yakatobuda pachena kuti iri kutora maserial numbers enhengo dzavo chete. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vatsigiri veZANU-PF pachavo hafaniri kunge vachimanikidzwa kuratidza namba idzi kubato ravo, sezvo kuita izvi kuri kutyora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tichiri panyaya yesarudzo, sangano reZEC rinoti mop-up operation yayo yekunyoresa vavhoti iri kufamba zvakanaka, kunyange hazvo vamwe vanhu vari kugunun'una. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo, amai Stembiso Kupe, vanoti vari kufara kuti chirongwa chavo chiri kufamba zvakanaka, uye vari kufarawo kuti vechidiki vavo kuratidza kufarira kuuya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. amai kupewa anoti hapana zvinga mpinyi zvavari kusangana nazvo pakunyoresa vanhu uye vanoti vari kunyoresa havanawo matambudziko avari kusangana nawo pakunyoresa uku.
Iye zvino chinofadza ndechekuti ma 18 to 20 ndivo vakawanda vari kuuya kuzoregister. Mayouth edu akuuya, tiri kuda kutenda mapartners edu, maCSOs, maFPOs vari kushanda nesu kumobilize vanhu kuti vauye kumacenters. Maaliens ari kuuya hawo, hatina matambudziko akawanda nemaaliens because vashoma maaliens akuya kuzoregister. Hameno maybe vakawanda vacho vakaregister because isusu takamboita mopup before the end of Blitz.
Asa maifarai mnyamana, vanovesa chigaro wesangano Red Deaf Association of Zimbabwe, vanoti vanhu vasinganzwe kana kutaura, ndevamwe vanhu vakawanda vari kutadza kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, nekuda kwekuti vanoita basa rekunyoresa, vanenge vasingakwanisi kutaura navo vachinzwana.
Avanda vangakulumiyo, ekuvhoteni kwavo. Avanda vokuvhotisa davava.
Pavanoenda kunyoresa, vanhu vasinganzwe kana kutaura, vanonzwa uye nemagwara anoratidza umbowe hwekwavanogara sezvinoita vamwe vanhu vese. Asi vakawanda vedu tinoroja uye vadzidzi vedzimba dzatinogara havakwanisi kutaura sign language sezvatinoita, saka tinotadza kunzwisisana panyaya iyi. Ivo vanhu vanonyoresa pachavo vanotadza kubatsira vanhu vasinganzwi kana kutaura nekuda kwechikonzero chimwe chete chekuti havakwanisiwo kutaura sign language. Zvinoita sekuti vanhu vasinganzwi kana kutaura havadi kunyoresa kana kuenda kunovhota, asi dambudziko ndiro rekuti vanonyoresa havakwanisi kubatsira.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuZack panyaya iyi. Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Assembly vatine hwande vanoti mukufamba kwavo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota, vari kusangana nemaaliens vari kuti vari kutadza kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanonzi vave nemabirth certificate marefu. Vahwande vanotiwo vari kusangana nevanhu vari kuti vari kumanikidzwa nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vanyorese kumapato aya nhamba dzemaregistration slips avo.
Zvimwewo zvataonawo tichifamba kukurudzira vanhu kuti varegiste, kune mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuteerera vanhu even mumadhorobha imomo. Tanga chizvinzwawo zviri kuitika mumareserva but nemumadhorobha zviri kuitika, vachiregister maserial number emavoter registration slip. Saka zvinhu zvatikachamidza kuti ko handivhoti yemunhu itsi secret and let's also respect your nyaya yekuti vanhu vachinoregister environment yachona ive also free and fair.
Murongi wezvemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani, vanotsinirawo kuti sangano ravo riri kusangana nemaalien akawanda vari kusangana nematambudziko pakunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Amai Dingani vanotiwo nyaya yekuti vanhu vanonzi vanyorese nhamba dzemaregistration slips avo kumapato ezvematongerwo enyika inyaya yatekeshera munyika, uye sangano ravo rinokurudzira kuti veZEC vatore matanho akasimba panyaya iyi.
Changa chichinyanyotinetsa muongororo yedu inyaya yemaserial numbers. Ndofunga pari zvino nyaya iyi yatekeshera, makainzwawo kuti mune nzvimbo zhinji vanhu vari kurekodwa maserial numbers emacertificate aya avanopiwa kana varegister. Zvinhu zvitinotaura kuti tinotaura sezese nekuti ngazvisaitwe, uye tinozvikondema kuti zvakashata nokuti kuvhundutsira nokuchichidzira vanhu nekushandisa zvakare masimba nzira isiri iyo. Saka tinoda kuti kana kuine vari kuteerera vegovernment kana kuti veZimbabwe Electoral Commission neveZimbabwe Human Rights vakuongorore nyaya iyi yemaserial number nokuti yanetsa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veZEC panyaya iyi. Asi mumashoko avakatanga kuburitsa mumazuva mashoma apfuura, veZEC vari kuyambira veruzhinji kuti imhosva kuti vanhu vamanikidze vamwe vanhu kuti vavaratidze nhamba dzemaregistration slips avo. Chirongwa chemopup chinotarisirwa kupera musi wa8 kukadzi, asi veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kusvika nguva iyo zuva resarudzo parichatarwa zviri pamutemo. Munyika mose, vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu ndivo vanyoresa kusvika pari zvino, uye vanhu avasvika mumakumi manomwe kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kuti vachanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vanhu zviuru gumi nezana rimwe ndivo vange vanyoresa kusvika nezuro mudunhu reBulawayo kubvira pakatanga chirongwa chemopup masvondo maviri apfuura. Dunhu reBulawayo ndiro richine vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino munyika mose. Nezuro vanhu vainge vave 225,743, zvinove zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana, kana kuti 55% yevanhu vanotarisirwa kuti vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ini mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare muswere zvakanaka vateereri Dr. Yamina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.